bedzisvondo dzakasiyana siyana vanga vachidarika mazana matatu vari pasi pesangano reprayer network of zimbabwe varatidzira mumigwagwa yemuharare vakanosvika kuhofisi kwegurukota rezvedzidzo valazarus dokora vachiti havasi kufara nenyaya yekuti vana vavo vaite mhiko dziri kudaidzwa kuti national pledge mutungamiriri weprayer network of zimbabwe uye vari zvakare mutungamiriri webato rinopikisa retransform zimbabwe vajacob ngarivhume vaudza varatidziri ava kuti havasi kufara nedanho rakatorwa nehurumende iri vachiti rinotyora kodzero dzavo dziri mubumbiro remutemo yenyika dzinobata nyaya dzezvitendero zvakasiyana-siyana mumwe wevaratidziri ava amai nyaradzai chihota vaudza studio 7 kuti zvimwe zviri kudzidziswa vana muzvikoro nenyaya yemhiko idzi hazvinzwisisike zvava kupa kuti vafunge kuti vana vavo vave kudzidziswa chimwe chitendero chavasingavimbe nacho
kuchikoro kuri chinozvishungurudza ndechekuti vana vedu vakaenda kuchikoro vari kuuya nezviminamato patupepa chinzi hanzi izvo minamato yenational pledge zviri kunzi munyika medu munomu vana vedu vadzidziswa hanzi nyika ino yakarwirwa nehondo vakafirwa saka vana vedu izvozvo vari kunzi tine pekugara tine zvese zvakakwana muno but mazhinji tiri maroja hatina minda yachoni zvakarwirwa zvacho hatisi kuzviona 15 biriyoni yedu yacho yakaenda hatina kana mari dzevana dzeschool fees hatisi kutomboziva kuti dzakaenda mari varume vedu chaivo chaivo manhingiri macivil servants havasati kana vatombotambira nanhasi hasati abhadharira vana zvikoro saka izvinoizvi hatisi kuziva enokana mwana unomona mwana apfugama mumba uri kuitei hanzi akutombera hanzi meno hazvane achiita zvimwe hatitozvinzwi zvava kutaura vana vedu plus vamwe vana inezvi kuchikoro vanongoya kuti ndakunzwa dzungu mirai nditange ndaita kamunamato kaika saka hatichaziva saka tavazoramba kuti hatisi kuda hedu national pledge yawei hatisi kuida isusu semakristu isu tinonamata chikristu chedu muno muzimbabwe hatisi kuda kudzidziswa satanism kana moslimu muno muzimbabwe
mumwe mwana wepane chimwe chikoro chemuharare anga ari pakati pevaratidziri ava watisingabvumirwe nemurau kutaura zita rake sezvo ari mudiki ati haasi kufara nemhiko dzavari kunzi vatore achiti vana vazhinji vari kuzvambaradzwa mune zvimwe zvikoro kana vatadza kuita mhiko idzi
isusu dokora uikwani national pledge yake yakatipo tiri kunzi first lesson rese every lesson muchitanga unofanira kutanga waita national pledge paassembly ukangokosora muita national pledge tiri kurohwa nenhau yake yenational pledge dokora must step down tiri kurambidzwa kuita ofadha yedu dokora must step down
zvichakadai varatidziri ava avo vanga vakatakura muchinjikwa nezvinyorwa zvakasiyana-siyana zvichisoropodza vadokora pamwe nekuimba dzimbo dzesvondo havana kukwanisa kuona vadokora sezvo vanga vachinzi vaenda kune mumwe musangano asi varatidziri ava vakwanisa kuona nevamwe vana muzvinahofisi mubazi redzidzo avo vatambira gwaro renhuna dzevaratidziri ava vakafanobata chigaro chemunyori mubazi redzidzo vapita muzavazi vati vachaongorora nhuna dzevaratidziri ava
kuuya kwataita izvozvi tawirirana kuti petition tipihwe mese muchiona zvatavimbisa ndezvekuti maissues ese amareza umu tichange tichiaongorora tozowana mukana wekuti tisangane nemaleaders enyu kuti tinge tiri tinovapa mhinduro izere tichivimba kuti tinogona kuadressa maissues amareza ese ari mupetition
mushure mokutaurwa kwaitwa navamuzavazi varatidziri ava vazobva pamahofisi ebazi redzidzo vachiti vave kumirira mhinduro kubva kuna vadokora mune imwewo nyaya ine chekuita nekuratidzira vanotengesera mumigwagwa yemuharare varatidzira pamahofisi ekanzuro yedhorobha iri vachiti havasi kufara nekusungwa-sungwa pamwe nekutorerwa zvinhu zvavanenge vachitengesa nemapurisa ekanzuru sachigaro wesangano renational vendors union of zimbabwe vasten zvorwadza vaudza varatidziri ava vari patown house kuti vanhu vazhinji vari kuramba vachiomerwa neupenyu mushure mekunge vatorerwa zvinhu zvavanenge vachitengesa nemapurisa ekanzuru
Takaenda kunoona wasau nyama, tikavauza kuti disco tine uine 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 uyu imhandu dzikuta corruption hapana zvakaitwa. Saka nokudaro tikuti imimi samauya superintendent your FA high rank anditika tinoda kutiudze kanzuri kuti zvinhu paroad hazvifani kutorwa. Vakaramba vachizvitora muchana vachiya kwamuri kana kumasoja eZimbabwe kuti mastress akuzvirambira. Ndine clarity ipapo.
Zvichakadai, mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vaudza varatidziri ava kuti vatengesere munzvimbo dzakatarwa nekanzuro kana vasingade kuramba vachitorwa zvinhu nekanzuro yavo.
Tinotodawo kutotoshuvirawo kuti munge muchitengesa kwazvo, munge muchiita mari, nekuti mukatengesa ndokuti mukwanise kunge muchitobhadhara even mabills ecouncil. Saka kutengesa tinotendera, asi tengeserai panhu panotenderwa. Panapa I think chamuri kuda imhinduro dzechokwadi, hamusi kuda mhinduro dzekunyeperwa. Bhozi, chiripo chechokwadi ndechekuti kutengesa tengesai, asi tengesai panhu panotenderwa. Right, paripo kune nzvimbo dziripo dzinotenderwa dzakawanda. Imi vanotengesa, ndimi munogadzira maketi yenyu kuti vanhu vange vachiuya kwamunenge muchitengesera muri. Pakatangwa vana mupedza nhamo, ndikakupai seexample, pakatangwa vana mbare musika. Kune vaiti kure, asi iye zvino vanhu vanouya kubva kuna Chinoi, kubva kuna Nagweru kuenda kumupedza nhamo. Saka market ndimi munocreate market nokunge muri paground. Hamucreate market nokunge musiri paground pamakapiwa. Mukaenda pamakapiwa munocreate ground, vanhu vanouya.
Asi vanotengesera mumigwagwa vanoti nekuoma kuri kuramba kuchiita zvinhu munyika, pamwe nekushayikwa kuri kuramba kuchiita mabasa, vanhu vazhinji vave kungopinda mumigwagwa vachitengesa kuti vakwanise kuwana chouviri zvave kupa kuti nzvimbo dzakatarwa nekanzuro kuti dzitengeserwe dzisakwanire vanotengesera mumigwagwa ava. Vachideme vaudza varatidziri ava kuti vanyore nhuna dzavo dzese pasi, vovaunzira kuti vaone kuti vangaedze kugadzirisana sei nevanotengesera mumigwagwa ava. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi. I don't know that it's in one. I don't know that it's in one.